manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13 2017. Makatevera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Vachitaura nevatori venhau muHarare vari kumuzinda wemauto kuKG6 vachiwenga vati izvi zvikasamiswa mauto achapindira mukuona kuti vari kukonzeresa nyonganyonga iyi muzano PF vatorerwa matano akaomarara. Vachiwenga vati muzano PF mune vanhu vari kukonzeresa kusagadzikana avari kunangana nevanhu vane nhoroondo yehondo. Vati mauto haasi kuzoisa maoko muhomwe zvinhu zvichishata munyika nemubato rezano PF. Vachiwenga vatiwo vanhu vari kukonzeresa mutauro muzano PF vanhu vasina nhoroondo yehondo. Mashoko avachiwenga anouya mazuva mashoma zvichitevera kudzingwa muhurumende nemubato rezano PF kwakaitwa vaEmerson Munangagwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachiwenga vatiwo munyika mune munhu mumwe chete ane masimba aakapiwa nebumbiro remitemo yenyika anova mutungamiri wenyika kwete munhu wese kuti angangomuka achitora masimba aya. Vachiwenga vati zano PF yapindwa napongwe uye pane vari kuda kuparadza bato nechemukati.
But what is significant to us and the generality of Zimbabweans is to remember that all these rebellions were defused by the military. But at no point did the military usurp power. We must remind those behind the current treacherous shenanigans that when it comes to matters of protecting our revolution, the military will not hesitate to step in. ZANU-PF standing political virtues.
Munhoroondo yechimurenga makazara nyaya dzevanhu vaimbotengesa asi vechiuto vaipindira. Kupindira kwavo hazvaireva kuti vaibva vatora masimba asi vaibva vagadzirisa. Nekudaro kana paine zviri kunetsa vemuchiuto havasi kuzotya kupindira.
Vachiwenga vati nekunetsana kuri muzano PF hakuna kana chaitwa munyaya dzezveupfumi kwemakore mashanu apfuura munyika. Vati izvi zvapa kuti vanhu vashaye mari uye mitengo yezvinhu ikwire. General Chiwenga vashora vamwe vakuru muzano PF avo vati vanoshora vakuru vemauto. Vatiwo vasina zvido zvechimurenga vari mubato iri vanofanira kudzingwa uye vatiwo bato iri rinofanira kubvumidza vanhu kuti vakwikwidze paExtraordinary Congress vakasununguka. Vachiwenga vatiwo mauto haasi kuzoregera bato richitorwa nevatengesi. Vamwe vanoti zviri kutaurwa navachiwenga kutyora bumbiro remitemo sezvo mauto asingafaniri kupindira zvachose munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJay Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition.
VaZulu mashoko avachiwenga anosiya nyika yave paine chiya chatingati chamutava nhava nekuti hatichazivi kuti zvii zviri kuda kuitika munyika. hatichazivi kuti vachengetedzi venyika vakuru vemasoja vafungei pamashoko awaya. Asi ndikataura ini sembongorori munyaya dzezvematongerwo enyika ndechekuti ndinovimba kana kudavira kuti ivo mukupa mashoko avo vanonzwisisa kuti mukore uno hauchazi mukore wekuti mauto angade kuti apindire mune zvematongerwo enyika kusvika pakuda kutozenge vachitora masimba kana kuti vachinge vachiita zvekumanikidzira kuti ndiani achange ari pachigaro chipi. Nguva iyoyo yakapfuura kare. Zvinokatyamadza, zvinovhundutsa, zvinotyisa asi tinongovimba kuti isusu vanoziva kuti havafaniri kuti vaendese nyika kwataisireva.
Asi nemashoko aya zvichaita here kuti vachiwenga vanga vachishanda vese navamugabe zviri nyore?
Apa vachiwenga havacharwi vachiita zvekunyangira vatobuda pachena. Pavakamira chaipo chaipo nekuti zviri pachena apa ndezvekuti nyaya iri kutaurwa navachiwenga yakanangana nekudzingwa kwevaimbo vemuteedzeri muzanu PF uye muhurumende vamunangagwa. Vamunangagwa vakadzingirwa nyaya yekunzi navamugabe vanga vasisina chivimbo navo. Zvino vachiwenga vakabuda vachitsigira munhu anga achinzi navamugabe haasisina chivimbo. Havasina chivimbo naye. Tinoti zvakare mutauro wakadzama kudenha mangwiro. Saka vachatosangana nazvo zvinoitika kana wadenha mangwiro. Handifungi inini kuti vamugabe vachazenge vachingoitora vakarara nhau iyoyi. Ndinoona sekuti dzatopakatanwa zviya zvekuti pachatoita chamutava nhava pakutaurirana kwevaviri ava kusvika pakutoti iye mubati wemasimba pato pachatangomirira isusu pachirungu tinotaura mashoko ekuti tamirira kuona kuti who strike first.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoe mabhenge vanoshanda nezangano recrisis in Zimbabwe coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti havana kunge vanzwa zvataurwa navachiwenga asi vakati kana vataura zvavataura izvozvo nyaya inenge yotoda kuti vamugabe mbune vapindire. Mukuru wesangano runorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kurara kwakaita vamaguhu nevamwe vavo 23 muchitokisi chepamutare Central Police Station usiku hwemusi wechishanu mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupinda zvisina mvumo muminda yemangoda ekwachiyadzwa. Vamaguhu vanoti muchitokisi mavakanga vari makanga musina magumbeze asi kuti vakarara vakafuka zvikorobho chaizvo. Vanoti nekuda kwekuti tumagumbeze otu hatuwashwe inda dziri kuita madiro ajojina muvasungwa. Chimwe chavanoti chakavashungurudza kusashambidzika kwechimbuzi icho chinodirwa mvura kamwe chete pazuva uye zvichiitwa nemunhu anenge ari kunze. Vamaguhu nevamwe vavo vaibva kunyika dzinoti Brazil, Britain, Kenya, South Africa, Swaziland, Uganda neZambia vakazobhadhariswa mari inoita $100 pamunhu yenhenda murandu kana kuti fine. Asi vamaguhu vanoti mamiriro ezvinhu muzvitokisi ndiwo akaita kuti vabhadhare mari iyi kwete kuti vakabvuma mhosva dzavaipomerwa. Vanoti vari kuronga kuenda kumatare kuti aongorore zvakare nyaya yavari kupomerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinamwe kutanga nekupa chidimbu chezvakataurwa neumwe murume wekuBrazil. Ndakamubvunza kuti uri kunzwa sei. Akati iye iri harisiri jeri, iri igena. Nechikonzero chekuti chekutanga macells epamutare Central Police Station haana malights. Chechipiri hamuna magumbezi. Mune madzoto arimo ekuti kana zvikorobho zvinoshandiswa kukorobha pasi zviri nani. Chitatu, chimbuzi chirimo hachina kuvharidzirwa kubva kunzvimbo inenge yakavharwa. Hamuna kana matishu ekushandiswa nevanhu vanenge vavharirwa imomo. Chimwe zvechiripo ndechekuti zvimbuzi izvozvo zvemutorongo hazviflashwi mvuraba. Vanozoflasha mvura nepanze makuseni kuma 8 o'clock mangwanani.
Matambudziko ese amataura aya ari kukonzerwa here nekuti hurumende haina mari yekugadzirisa zvinhu izvi?
Haisi nyaya yekuti hurumende haina mari. Majeri edu akagadzirirwa kushungurudza zvikuru sei vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanhu vanopikisa hurumende.
Pakawana vanoda kunge vachipa rubatsiro rwemagumbeze nezvimwe zvinodiwa mumatirongo, munoona here zvichitambirwa?
Havatambiri zvakadaro nekuti zvinokanganisa urongwa hwavo kuti vanhu vanenge vasungwa varwadziswe.
Tinoonawo kuti imi makabhadhariswa mari yefaindi, kureva here kuti makatambira mhosva yamaipomerwa?
Haisi nyaya yekuti vanhu vakatambira mhosva, inyaya yekuti vanhu vanga vari mugehena. Vamwe vanga vakuratidza kuda kufenda nenyaya yekuti vanga vachingofema mweya wemuchimbuzi. Saka changa chiripo ndechekuti vanhu vakwanise kusunungurwa kubva mugehena mavanga vari. Then mushure imozvo ini ndakushirawo kuenda kumatare kuti ndino applya kuti vaite review kana kuti vaongorore zvakare mhosva yandakapiwa.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rapa hurumende mazuva 14 kuti imise kumanikidzwa kunonzi kuri kuitwa vadzidzisi kubvisa mari dzekuitisa misangano nebato reZANU PF, uye kuti ZANU PF isashandisa zvinhu zvezvikoro zvakaita semabhazi ayo anonzi anomanikidzwa kutakura vanhu vachienda kumisangano yebato iri. Sangano revarairidzi iri rinotiwo rakumbira rubatsiro kubva kuSADC, African Union neUnited Nations kuti masangano aya apindire panyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF. Tanonoka Wando weStudio 7 abata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri mugwaro ravanyorera kuhurumende.
Pam Ministry of Education mazuva anokwanaiwo 14 yekuti vakwanise kunyora gwaro rekuzivisa vashandi vose vavanoshanda navo, particularly kuti vazive kuti hazvitenderwi pamutemo kuti political party imwe itenderwe pazvikoro ichiuya ichikohesa maticha ichivamanikidza kuita fundraising ipapo.
Mati mawana mhinduro here?
Hatisati tawana mhinduro pari zvino, tichiri takamirira kunzwa mhinduro. Asi kana vachinge vatadza kuita zvataitaura tichange tazoenda saMatare. Hatiti kuti maticha arambe achifa, vamwe vachiremara, vamwe vachisa kutiza basa ravo nekuda kwemhirishonga dzematongerwo enyika. Nharaunda yepanodzidzirwa nevana ngaive nharaunda isinei nemakakatanwa ezvitongwa kwenyika.
Munofunga mungakwanisa here kumisa ZANU PF?
Kumisa ndochinangwa chedu, asi upenzi hwavo kana uchinge uchiramba uchienda mberi unofanira kuti ukwanise kuitwa keeping check neparliament. Ndosaka tiri kutaura navanhu vekuparliament that motion inofanira kuraiswa paposition and answer neministry. What is the policy position a ministry?
Muri kutiwo munoda kuti SADC, African Union neUnited Nations zvipindire kuti vabatsire kumisa izvi, makavataurira here?
Takanyorera matsamba kune mabazi United Nations kana tichitarisa mabazi United Nations tichitarisa mabazi akaita sana UNICEF, tichitarisa mabazi anoona nezvedzidzo dzevana nezvekodzero dzevana vadiki. Takatumira matsamba kuti tivahighlightira kuti tisimudza tingati red flag kuti pano paita dambudziko rakati ratinotarisa kuti munokwanisa kupindira. Izvi zviri zvichienderana neOslo Declaration zvienderana nemasafe schools chinore chisungo chinoti pazvikoro hapafanhu henge pachikonzerwa mhirishonga mhando ipi zvayo zvinotarisa vana kuti vange vachidzidza.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemuguta reMuharare nhasi varatidzira vachinyunyuta kuti mvura yavari kunwa ine tsvina uye kuti iri kunhuhwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Yeah. kusachena kwemvura uku kwakonzera kuti vagari vekumisha inogara vazhinji yakadai seGlenora, Highfield nemufakose nasi varatidzira vachiti havakwanisi kutenga mvura yekunwa yakachena. Mumwe mugari wekuGlenora, amai Roger Tongesai, vanga vari pavanhu vanga vachiratidzira vaudza Studio 7 kuti mumusha wavanogara vana vazhinji vari kutambura nemudumbu. Amai Tongesai vanoti vanotoshamisika kuti kanzuru mubhajeti regore rinouya iri kuda kuwedzera mari dzemitero yemvura ivo vachipa vagari mvura ine tsvina.
Kwaliti yemvura yatiri kuwana muno muGlenora haina kumira mushi, nekuti mvura yacho ukatasai sewage iri kubuda musewage ndo mvura yachayo iri kubuda patepi. Kwaliti yachona haina kutombomira mushi, ndofunga tatone 2 months, 3 months. Kaibhoilisa iri kubuda furo, yabuda furo kudari inenge yakaita green, ukada kuti uinwa hainwike. Saka mvura yacho haina kutombomira mushi, plus tiri kuita problem yemudumbu. Even kana kubikisa haisikuita kana kubikisa. Saka vana ine zvinhu kadaona outbreak yevana kurwara kwari kuita nenyaya yemudumbu, inyaya yemvura. Saka taichida kuti kanzuri itigadzirirewo, nokuti ine zvimvura varoda kuikwidza. Vada kuikwidza vakwidza mvura iyo bhatwa kuti papuwa quality yemvura.
Mumwe mugari wekudziva rasekwa mai Alice Kasina Munda vati mvura iri kubuda ine ruvara rwakangofanana nemasuweji. Amai Kasina Munda vati zvinovashungurudza sevagari ndezvekuti pamusoro pekusviba mvura iyi inopedza nguva refu yaenda zvichisiya vagari vasina chekubata.
Mvura yakasviba zvisingatomboiti. Mvura iyoyo ine mafuru, imvura yegreen. Zvokuti ndakatomboita rimwe zuva ndivanaenda kuna Chivero ndichida kunoona kuri kubva mvura iyoyo. Pandakapinda muna Chivero manhuwira anoita mvura iyoyo ndiyo manhuwira anoita zvekare mvura inoya pachepi. Zvichireva kuti isusu tiri kutonwa sewage. Haisi mvura iri kutombotrinwa. Mari dzavari kutaura izvozvo kuti vari kutrita hapana zvavari kutomboita, nekuti isusu tiri kutonwa rosuwa kudzimba dzedu, ende mvura iyoyo haisi kutombouya nguva dzese.
Kuratidzira kwaitwa kuGlenora kwatungamirwa nesangano rinorwira kodzero yekuwaniswa kuvagari mvura yakachena yeWater Community Alliance. Vanotungamirira sangano iri vaHardlife Mudzingwa vati misha inogara vanhu mizhinji iri kuwana mvura yakasviba. Vamudzingwa vakurudzira guta reHarare kuti ritarise mamiriro emvura painosvika kuvashandisi, kwete kutarisa mamiriro emvura painobva kumoto Jeffrey kunova kunobva mvura inoshandiswa nevagari.
Kwaliti yemvura muguta reHarare haina kumira zvakanaka. Mukaenda pamvura iri kubuda pamatepi kumisha mizhinji iri kubuda chinowa sewage. Saka mvura ngaitestwe patepi. Dambudziko ratiri kuita nderekuti paunotaura nyaya yehurukuro nekwaliti yemvura nevanhu veguta reHarare vanokutaura zvekwaliti iri pamoto Jeffrey. Saka izvozvo inozotravela kubva ikoko ichishandisa mapaipi mamaora, painosvika kuvagari kwaliti yayo inenge yakompromise. Saka tiri kuti mvura ngaidi tariswe pachi patepi, kwaliti yayo haina kumira zvakanaka. Vagari vari kuchema nezvayo muguta rese reHarare.
Vamudzingwa vati sevagari vanokashika mazwa kuti kunyange guta reHarare rakawaniswa chikwereti chemamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora kubva kuChina, havasati vaudzwa kuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti mvura yeguta yeHarare painobva kumoto Jeffrey inenge yakachena zvinofambirana nezvinodiwa neWorld Health Organization, asi vakabvumawo kuti nekuda kwetsvina mupombi dzinofambisa mvura, mvura inozogona kusvika kuvagari yakanganisika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadiko.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaimbo vemukuru weimwe kambani yemishonga vaAlex Azar kuti vave gurukota rezveutano. Kana vakatambirwa, vaAzar vanenge votsiwa chigaro chakasiyiwa navaTom Price, avo vakasiya basa muna gunyana mushure mekupfachira mari yehurumende vachifamba nendege dzinodhura panzvimbo yekushandisa nzira dzekufamba nadzo dzinochengetedza mari. Makurukota ezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika anobva munyika makumi maviri nenhatu dzenyika makumi maviri nesere dziri mumubatanidzwa weEuropean Union nhasi yanyorerana chibvumirano chakakosha muBrussels chekudzivirirwa kwenyika chakanangana nekusimbisa kubatana kwemubatanidzwa uyu mushure mekubuda kweBritain uye kudzivirira kupindira kweRussia. Chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa kuvhota chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vanyoresa kusvika nezuro vanga vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru zvitatu tisingatarisire vanhu vanyoresa nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Zvaburitswa neveZimbabwe Electoral Commission zvinoratidza kuti kusvika nezuro dunhu reBulawayo rine vanhu zviuru makumi masere nezvitatu vanove zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanyoresa. Dunhu reMatabeleland South ranyoresa vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nezvina, ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe. Dunhu reHarare rine vanhu vakawanda kudarika vamwe vose munyika vanove zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu vari zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Dunhu reManicaland ndiro riri panzvimbo yechipiri pauwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota. Dunhu iri rine vanhu zviuru mazana matatu zvinove zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuNevezek pamusoro pekuti basa rekunyoresa vanhu rafamba sei kusvika pazuva ranhasi apo pari kupera chikamu chechipiri chezvikamu zvina zvekunyoresa vanhu. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanyoresa vachiri vashoma.
Zvatiri kuona pari zvino ndozvokuti uwandu hwevanhu vanyoresa kusvika nhasi sevavhoti huri kuramba huri pasi pechikamu che50%. Uye kunzvimbo dzakawanda uwandu ihwohwo hausitotombosvika kana pa25% chaipo. Takatarisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South, Bulawayo neMatabeleland North.
Vamakoni vati vanoshushikanawo nenyaya yekuti vaongorori vavo pamwe nevamwe vanhu kunyanya kumaruwa vari kuchisidzirwa nemadzishe kana masabhuku panyaya iyi. Murongi wemabasa musangano reAva Male Human Rights Lawyers Network vati neMukwewa vanoti sangano ravo rine chirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane magwaro ekuzvarwa.
Sangano rakamirira kodzero dzevanhu nemamwe masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Human Rights Association, zvatakwanisa kuita ndezvekuti tapinda kuita uongororo, tapedza kuita uongororo toona kuti tingavabatsira sei. Vamweni tikuvanyorera maafidavit anotsanangudza zvikonzero zvekuti indava vasingawane zvitupa.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chinotanga musi wechina mbudzi 16 chichipera musi wazvita 1. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanorarama nechirwere chegomarara runoita kuti miviri yevanhu iite zvinyama zvinyama zvinokura pairi vari kunetsekana kuti varapwe sezvo zvipatara zvemunyika zvisina michina inokodzera. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Benedict Makumbe, avo vanogara musha wemabvuku muHarare, vanoti vaakushaya kuti vodine mwana wavo Bridget Mandimutsira uye ane makore mapfumbamwe ekuberekwa uye afushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa yakazodevelopa to multiple skin cancers. Pari zvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakatoafekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneka.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kuSouth Africa asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezvepain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka nokungoramba ari mumba asinga exposed kuzuva nokuti condition yake inonzi nokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa. Mumwe mugari wemabhuku vapatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Sandaitaza kuti dei kwakwanika vanhu vanokwanisa kubatsira mwana akadai, edza anga mawishes kana vhiri mapolitici dzacho anoti anomirira vanhu tivakwanisa kuya kubatsira mwana uyu abatsirikane arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita izvi vazhinji vanogona kuti musema vatoda kuswedera padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dziri dzichiva kuti vanhu vakadai mungotariswa.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867 kana kuti inini ndinogara kumabhuku kucaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachiva vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamwe vashandi mubazi rehutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwa kutaura nevatori venhau vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma. Vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu munyika vakave nenguva inodakadza apo maBarcelona Legends akaratidza zvidavado muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri venhabvu vanodarika zviuru makumi mana vakave nezuva rinodakadza muNational Sports Stadium nesvondo, apo vatambi vaimbotambira Barcelona, maBarcelona Legends, akaita mangage 2-2 nema Zimbabwe Legends mumutambo wakanakidza zvikuru. Mutambo uyu wakaunganidza vedzimhuri hama neshamwari, kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekedzera mupoko, avo vakati mitambo yakadai inofanira kuramba ichiitwa sezvo ichibatanidza vanhu munyika. Edelbert Dina uyo akambotambira Darren T Caps United nemaorias akafadzwa zvikuru nechaunga chakauya kuzovaona vachitamba, kunyange hazvo mazuva avo munhandare akasvika kumagumo.
Pandakapedzisira kutamba munomu ndaifara kwazvo ndichiona inokutamba kunenge kune vanhu vakawanda kudai iso, saka tichitamba neBarcelona Legends ndazwa kufara supporta yatapiwa nemani kuti supporters ino vari kuramba vainesu ivi ndo vatidza kuti zvedu taita sei takura, but tinofara kunge ndiri pano.
Vakawanda vaive munhandare iyi vakabuda vachibvunza kuti vatambi vakaita saEdgar David, Johannes Ngodzo naRonald Banda vakaregedzerei nhabvu yepamusoro, sezvo kunyange vati kurei vakaratidza zvidavado izvo vamwe vechidiki vasingakwanise kuita. Patrick Clivert ndiye akakanda zvibodzwa zvese zvemaBarcelona Legends, asi Zimbabwe yakaramba kunyadziswa pamusha payo ndokudzora nezvibodzwa zvakabva kuna Edward Sadumba naZenzo Moyo. Nemugovera wakare chikwata cheHarare City chakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Haumine 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanga machirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe zvakadaro, pamwe nezvinoreva mashoko emukuru wemauto General Constantino Chiwenga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. anokuoneka yana mufaro ndine jonga kande miri ndokusiyai mwana Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 lwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engucommander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abaku army ababe sempini ukuthi hlukanani lezalo futhi ngoba lingene kwezimbuto, umbuto kawulani lepolitics.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha kobulawayo eMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga ezanu PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuZanu PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla leZanu PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa kuhulumende lakuZanu PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into yosobala newekhi ukuthi ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abaku army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto umbuto kawulani lepolitics. Kade kusukela ngo 1981 iarmy ingenela kwezepolitics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi army iGugurahundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army. Sithi thina bavele baqhasa ubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo. Angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko idevelopment naleyo. Isikhathi sonke lethu zami thina eMathebeleland for instance akasiboni development since 1980. Kuyamangalisa kathina ukuthi athena kakula development, kakula msebenzi, kakhulume zonke izinto ezizakala ezibi, akhulume lokuthi abantu babulawa izana, kakukhulume, akhulume lobusele obukhona ukuthi laye wayengomunye wakhona, kabakhuluma ngokudilizwa kwamaplazi, akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amaplazi, iarmy yangene. Kakhulume zonke izinto ezimbi athi ukuthi yaxolisa ebantwini beZimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho abethe athi ukuthi kumele ukuthi iarmy yehlukanise nezanu PF ngoba into embi yingale ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla ngasila indlela ukuthi sithi iarmy kayehlukanise nezanu PF.
Umgabe na ubona eyiphatha njani lindaba
laye ngakulanto angayenza mhlawumbe angakwenza ukuthi ambophe ngaye lesibindi senise ase abalizokubulawa ukuthi Mathebeleland ngambophe lomuntu sibone
bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso ungabe ukubona ngaleyo ndlela na
ye kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo ongomunye layo isikhiwi balwela isigebenge esabulala abantu eMathebeleland yinto abayenzayo basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la nomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo eleansa. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya ilamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle. Kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabango yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa umujuru yenziwa umnangagwa loba engathanga ukufaka isobala kodwa engibona mina.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla leZANU PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazu ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo kasukule labo jata malokhrisi Mgabe ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba ngumongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution utsho vele bona kutshouthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labo abantu abangayanga empini ye-national army efanele ingenele embusweni. Kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda ngakhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela.
Yabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulungu iqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena usesilede wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele make lingidubele eqondane layo. So kutho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona iza-expire angikhole ukuthi iza-renewa seqondane loku-retire lapha ngoba babevele bethilwe ababukisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye hathi lapha vele iqondane lomama lo bababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesivili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisibhalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulenyanga liye phela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Sfanda.
Bona ngani lolu hlelo lukuhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota. Ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo, the Matabeleland North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iZEC kumele ukuthi ikhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiZEC okungenza abantu babhalise ngobunene?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngapha engathi ngama-affidavits. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezek labo babe khona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukurejista. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona iZEC mbona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezake vele sezilabantu kumbe indawo yake vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho iZEC ebeke khona ongalabantu abaningi kwezinye isikhathi ngabe kuyizikolo zande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Sfanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni okhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictor siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezi kulomhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philmon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusezwa i-registration nayo abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela kunye khona lokukhathazana.
unkosazana Juliet Noni oleminyaka kuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane loNoni esithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Ngiyabona lapho ukuthi imana kondivela kumanyama wathi sabayalile ukuthi sinaso sitshane ngokuba vela kusincedile lakatesa kusincedile kati kwavota imisebenzi abantwana kabana abantwana lokhu isiyigula thina siyavota ukuthi silungiseli zweleti asivotele ukuthi sibulale imakhelwane yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele siwe mathwadi ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyangayo.
Imbongo uncindi lerato ndlovu oyisakhamuzi njalo entalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxedana ngezombusazwe.
Sizwe sihloniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga ngasiwuvota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengatheselani bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na hayi besingalalwa nje lokhu kangako sazi nje kweminyaka yonke ihlipa nje kwanamhla besingaka kwemuzi khona bezokutshela ngakho.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo oweVictory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhe zashika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Live talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuchiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abuhlangothi lweNational AIDS Council babe lombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo ubuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube oweNational AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu oweWorld AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Ithi esiqoqa umdlalo lo oweMusical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo unkosikazi Natra Nyathi uthe uzulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV senakele ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakhathesi ku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo siyananzelela ukuthi isociety yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana abale 16 to 25 years ama-issues e-HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu injejane ezakhulayo mayelana nomkhuhlane we-AIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo we-drama ofundisa ukukhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli because i-theme yalonyaka i-HIV and AIDS was its commemoration it khona closing the chapter to new HIV infection. So sizayenza umdlalo o 10 minutes okukhuthaza intsha kakhulu amantombazana ukubana beziphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabantreda ubunjalo babo. So ikwethu kwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts i-IASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi.
Abantu bakhangelelekile njengabantu ababakhuthazayo nje yikho-ke zathola ukuthi njengama-artist kumbe njengabadlali siqakathekile.
Uphenyo olukhithwe yinhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingama-40,000 ababambe imikhuhlane kutsha kwaba labantu abazinkulungwane ezingama-30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU-PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma ku-ebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ayi akunzima Dube ngani but kukhanya ngazani vele isingiyomndeni nje hayi bazama ukukwenzela uGrace Situlo lapha
kodwa ke anti ke unkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40 so ke uthiwenga ukuthi khonokho ngani kwenzakala ungani kakufuni lamba sosha asememadlihlongwane
hayi ngibona ngazani nxa kungaba njalo kungaba ngcono yekela bekulungise bona voda khona ngayo
nokuthi bangakulungisa se
nxa bevele kuthana bebethayane cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnanga wakhutshwa ngayo layo engazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma labo bonke e-team lacosta yonke yabo
sebefuna ukutshaya ikhu kumbe bafuna ukwenzani ngizothosela lo moyo lapha ecingweni
ya abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayisela mthetho iZANU-PF isenza ngendlela ethisa ngayo
so wena uthi kuthweni mnumzana
mina mbonano othingo nxa bengangenela something ngenzakala etheni kungaba le respect kumaphatlayo kusayo la elizweni
kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khona
bangangenela for ukucontrola not ukuthi ibutho libusi lize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo-ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Chris Nleya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini le-VOA Ndebele.
kwezemidlalo ababengabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kuviga uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophele zingutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lethu lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubheka. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengobona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukelela umdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade ngithe sizodlala amalegends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade sidlala. Lokhu engikwenza lokhu akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate la ma-chance yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layo lendazo osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeke ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo wangempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Kungumuntu webhora, ibhora alipheli emuntwini, yabo siphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo. Okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khonale kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuzanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Isvec isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilani.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.